Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 4/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wokokwa kuCongress yesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vamwe muPoland vanoti havasi kufara nekubuditswa mugwaro rehurumende kweurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hurumende ndiyo yakapiwa chimuti chekutungamirira nevanhu musarudzo. Vamwe muAfrica vochikira kubatwa mambure ekunetsana kweAmerica neIran. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change vaNelson Chamisa nasi vanga vari munyarikani pagungano reCongress rerimwe sangano revarairidzi rePTUZ. Gungano iri riri kuitirwa paBelvedere Teachers College muHarare. VaChamisa vati vane muono wekuti Zimbabwe ive nyika ine dzidzo yakasimba, kwete kuti ive nyika ine vanhu vanoenda kunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika iyo ichisara ichitambura. Vatiwo zvakakosha kuti dzidzo iwaniswe mari, asi vakati izvi zvinokanganiswa neuori wakatekeshera munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara havo vachiti hurumende yavo iri kurwisa uori. Tabata vaChamisa tikavabvunza kuti sei vaona zvakakosha kuenda kumusangano uyu.
Chokutanga, hadzidzisi vakakosha zvikuru, dzidzo dzakakosha munyika. Munoziziva kuti hwaro hwenyika mukuvaka nyika, mukusumudza nyika, mukuvandudza nyika, mudzidzisi ari panhongonya yapo, ndiye hwaro, ndiye mwongo. Mukatarisawo kana pari pakuvandudzwa kweupfumi hwenyika, dzidzo ndoo dzinosumudza, ndoo dzinosumudzira. Saka tichiona sokuti kukosha kwaticha, kukosha kwomudzidzisi, kukosha kweeducation, kwedzidzo, ndoo kwatikwezva kuti takokwa kanzwa kuti mapato anga akakokwa ese ese, asi isu tazviona zvakakodzera kuti takokwa tisvike. Ndatoti regai ndiendeini, ndafara zvikuru kuti pandasvika tatambirwa nemufaro wandikatyamadza, nokuti vanga uri mutsindo wendizi, ngoma yakundumuka zvikuru, vanhu vachipururudza nemufaro.
Mataura imi pagungano iri kuti pane matambudziko makukutu ari kusangana nevarairidzi, zvichikonzerwa nekuti nyika inenge isiri kutungamirwa zvakanaka nezvimwe zvamataura. Zvii zvingaitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Mateya enyika nemabhanga kana miganhu yeutungamiriri inogona kugadziriswa chete tadzokera kuizvo revanhu, kuzvido zvevanhu, tadzokera kune matauro akaita vanhu. Vanhu vakavhota munyika ino yeZimbabwe muna 2018 vakataura zvavanoda, zvavanoda zvikambunyikidzwa, vakabirwa, vakakanganiswa, koti ikabudisawo izvo zvimwe zvakanga zvisiri zvakanga zvavhoterwa nevanhu. Saka vanhu vanoda kuti pagadziriswe uri kwokutanga. Ini ndikataura nhasi kuvadzidzisi kuvarairidzi kuti aiwa, kuti nyika ende mberi panotoda kuti pagadziriswe iko kugadziriswa ikoku kuti 2018 chii chakamboitika pasarudzo. Asi kana tapedza izvozvo tochiti kuenda mberi, kuti nyika ende mberi, ndedzipi kodzero dzinoda kuremekedzwa, shanduko inofanira kutsvetwa mareforms anofanira kuitwa munyika ndekupi kupindurwa kana kuti zvatofanira kusiyana nazvo pamaitiro zvinofanira kuti nyika iende mberi zvakanaka pakuvandudza upfumi hwedu pakuvandudza matungamiri hwedu pakuvandudza magariro edu
sebato remdc zvii zvamunovimbisa vadzidzisi nevanhu munyaya dzedzidzo kuti kuri kuti mapuwa mukana wekutungamira uyu munokwanisa kuita kuti Zimbabwe idzokere payanga iri kare
mashoko makuru ndechekutanga tiri kudzorera udzamu nechiremerera utungamiriri hwematicha ndochinhu chokutanga kuti ticha anzi munhu ticha iye profession ine chiremerera unana Germany uko profession ine simba yakadzama zvikuru yaticha ticha ndiye anobudisa zvose pakuna ticha hapana gwara ichipiri kuda kuticha apuwe mari nemari ine udzamu tengo chaiyo chaiyo yatinoti hard currency usa varipinde muhomwe maticha akwanise kutengawo mota akwanise kuvaka dzimba akwanise kuvaka misha akwanise kuendesa vana kuchikoro
orait taurai ipapo kuti tanzwawo kuti mataura nezvekuti muri kuda zuva rekuremekedza varayiridzi zvinenge zvichifamba sei
hurumende yemdc hurumende yevanhu yaakutungamirira tiri kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi ratinoti national teachers day or national education day tichiremekedza basa guru rematicha
mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari panhare muharare zvichakadaro mutungamiri weptuz dr takavafira joe vanotivo vakakokawo hurumende kucongress yavo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanick mangwana asi hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamangwana kuti sei vasina kuenda sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watatumira pawhatsapp yavo asi pavakambotaura nestudio 7 vakati vanga vari pazororo tabvunza dr joe nezvemusangano wavo
kukongresi kuri kufamba zvakanaka takakoka vanhu vanobva kuma10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muzimbabwe asi shoko rina varayiridzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa tomboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro zvikoro zvaadhura iyo yavo ichiramba iri shoma iri ku800 uyezve varayiridzi havasi kuda kukwidzirwa mari vari kungoti vanoda mari yavo yavaitambira 2018 ichi kumayusa $450 to $550
taona vachamisa vari kumusangano wenyu makokawo here vamwe vatungamiri vemamapato
hongu takakoka zvikuru sei mapolitical parties maviri makuru zanu pf nemdc tikatova reminder zvekare kuzanu pf tichireminder navamangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tifunga kuti vachaudza vakuru vavo asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya vachamisa vauyawo tafara kuti vauya asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyanewo trade unionism iissue yekuti tinolobha for an improvement yemacondition of service kune avo vanenge vachitonga uyezve tichifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarayiri
saka pacongress apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here weptuz zvinofamba sei
hongu panosarudzwa utungamiri hutsva vanhu vakadamwa kuti vaise manominations saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope vokondesa all the positions patasati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei
zvinoitwa riini izvi
zvinoita nhasi
mutungamiri weptuz dr takavafira joe vari parunare muharare paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari muPoland padanho rakatorwa nehurumende rekuburitsa mugwaro raro regovernment gazette urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo kunyange hazvo muzvinafundo Lovemore Maduku vakamboudza studio 7 kuti kuburikidza nePoland vaizokumbira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti hurumende yavo imbomira kuvandudza chikamu chekuti mutungamiri wenyika abve asarudzwa pamwe chete nevateedzeri vake vaviri kutanga muna 2023 izvi zvinenge zvisina kubudirira hurumende inoti iri kuda irikuda zviripo iko zvino zvekuti mutungamiri wenyika kana asarudzwa ndiye anozosarudzawo vateedzeri vake vaviri sarudzo dzapera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamadhuku.
Zvatiata zvavari kuita uye vari kukanganisa nekuti bumbiro remutemo wenyika yese unofanira kubva kuvanhu uye haufaniri kuita bumbiro rinongobva kune political party iri kutonga kana kuti kune hurumende inenge iripo. Saka zviri kuitwa izvi zvekuti taona kuti nezuro vakagazeta constitutional amendment. Yep, isu takatomutaura tiri kupoland vatiri nezanu pf nemamwe mapato kuti ngavambomira zvekuendesa maamendments econstitution kusvikawo mamwe mapato vari kuna mupoland vataurawo zvavanofunga nemamwewo maareas atoda kuti achinjwe asiri aya chete ari kufungwa nezanu pf. Vari kuti ugune rwekuseri president unenge achiti no ndiri kushanda nepoland zvakanaka uku kugovernment vachingori nepfungwa yayo kuti zvavanofunga chete ndo zvinofanira kuenderera mberi. Saka tirikushora sere kuti charamba tichizvipikisa izvo.
Saka nekudaro vamadhuku mukati Pollard ichine basa rairi kuita here? Nekuti patakambotaura nemi manga muchiti imimi muchataura navo vamunangagwa vacho muchivapa pfungwa dzenyu muchiti vambomira kuvandudza bumbiro remutemo nechimbi chimbi asi ndo zvimwe chete zvavaita.
Pollard inoita inoramba ine basa rakakura. Munhu anopa mazano haangodzidzashana nekuti mazano ake ese ari kutevedza. Munhu anopa mazano anoramba achipa mazano anozosvika paya pekuti kana mazano ese ari kungopa asiri kuteererwa ndopaangazoti hapana zvandiri kubatsira. Akaungati ukapa zano rimwe harina kuteererwa mangwana wotoramwa woti aiwa ndokusema ukaita bato redu nemamwe mapato ari mupoland. Nyika ine yakakura yezimbabwe hurumende yabva kure ichiita zveudzvinyiriri isina kujaira kupuwa mazano nevamwe vanhu. Saka hazvitishamisi kuti zanu pf pakutanga tanga patadai patavapa mazano vanomaramba ichazosvika nguva yavanenge vaakuteerera mazano. Chatoda nechekuti vanhu vaone zvatiri kutaura kuti Pollard vakanyatsotaura haisati yatopera nekuti izvizvi zvipamutemo anyazuva 90 days rekuti zvaitwa mugazeti zvitaurwe nevanhu. Saka tinenge taakutaura futi manje tiri Pollard takangomira patakatamira kuti aiwa mapendenzi yatisimada.
Nhengo yePollard vari mutungamiri webato reNCA zvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi.
Maonero angu handisi kunyatsonzwisisa kuti chavatadziswa nekugazeta chii nekuti vanhu vePollard maziviro angu mamwe mabato emuno muZimbabwe anobvumirwa zvakare kunyorera kuna Clark kuparticipata mapublic hearing vachiti papfungwa dzavo. Saka hapana pavamborambidzwa kuti pfungwa dzavo dzisatorwe. Saka ndiri kushamisika kuti vari kuda kuti process iri mutemo isaitike nekuti ivo vava vachida kuti vange vachigarwa navo kudzi ndo zvataakuita vari muPollard hongu. Asi pese patiri kuita mabhill hatisi kutanga taenda nawo kuPollard kuti taite. Tikadaro zvaakuita as if Pollard yaakabazi kehurumende. Ivo kana vane pfungwa dzavo vanodzitaura ikoko, kana vadzitaura dzinotorwa dzounzwa muhurukuro dzehurumende dzobva dzare polisi. Vati kuti isusu sehurumende tomhanya tenda kwavari kunobvunza kuti nhandi tiri kuda kuchinja mutemo uyu kuti tidai kana kuti tiri kuda kuita bhajeti zvakadai tauya kuPollard tinenge tarasa mandeti yatakapiwa nevanhu yekutonga.
Asi hazvizoite here sekuti hurumende hairemekedze iyo Pollard?
Shamwari dzedu dzakakwikwidza tinodzida chose asi vakapiwa mandeti nevanhu. Tisu tine 2/3 muparliament nekumwe kutaura izwi reruzhinji riri kuzanu pf muparamende iye zvino izwi reruzhinji rakavhotera zanu pf. Izwi reruzhinji rikavhotera president. President ndobva vavamba kabhineti yavo inova executive. Basa rayo nderekutonga nekutarisa kuti panoda kugadziruswa mutemo ndepapi. Saka ndati vePollard havangade kuzvifananidza nevane masimba akabva kuvanhu. Ivo tinoremekedza vashoma vakavavhotera saka tichikurukura navo uyezve takasununguka kuti pavanenge vachifunga kuti vane mazano avanoda kuti nyika iende mberi titaure navo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nyaya yekunetsana pakati peAmerica neIran mushure mekurayiwa kwaGeneral Qasem Soleimani nemauto yeAmerica yave kupa kuti vamwe mune dzimwe nyika muAfrica vatyire kuti vanogona kuzotsokodzerwa sehuswa pakurwisana kwenzou mbiri idzi. General Suleiman vaitungamira mauto Quds Force anoshanda neIslamic Revolutionary Guard Corps. General Suleiman ndivo vaitungamira zvido zveIran muhondo dziri muIraq, Syria, Lebanon uye kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti Suleiman akaurayiwa nekuti ainge achironga kurwisa America. Asi Iran iri kuyambira America kuti iri kuzodzosera zvakasimba. General Suleiman akaurayiwa muIraq umo aishanya nemusi wechishanu. MuAmerica hamuna kuwirirana nezvekuuraya kuurayiwa kwake, vamwe vachiti zvinhu zvakanaka asi vamwe vachiti kuda kutanga hondo isina maturo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMaxwell Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero angu ndeekuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kwatingati World War Three. Zvichidawo I think inyaya yavatrump yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika, vaida kuita chimwe chinhu chinorishamisirei, vachigadzirira kuiswa futi maelections kuparticipate maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere, nekuti vanotungamira Iran vate vaya havasi kumira vachada kurivhenja kwakaita general wavo, ende hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wemamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana rwisana idzi. Africa pane chainge atyire here pane kunetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict, ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nekuti mukaona zviri kuitika muSomalia, atingati ndo epicenter yeinsurgent or yatonzi violent extremism pachirungu, munoona kuti vanhu vari imomo kune matoxic actors anoita iyo Iran, anoita naSaudi Arabia neAmerica irimo imomo. Saka makakatano ari kuitwa kuIran neAmerica aya achava nechekuita muAfrica, nekuti kwagara kune vanhu vano vatinoti materrorist groups kana maviolent extremist groups vanaiyo Shabab. Mukatarisa totiswa helicopter Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yeMozambique, kuri kuputika-putika nenyaya iyoyo yekuti kune vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaite yatoti violent extremism. Kwezve mukazotarisa even kwana North East Nigeria, zviriko munoona hand yana Iran, mozoona maamericans ari ikoko through masevera interventions even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi, Africa inosara yakamira zvakanaka.
VaMaxo Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemabhizimisi avari kuita munyika pari zvino, uye tichinzwawo kuti vangakurudzire kuti vamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimisi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika vangaite sei. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai naChipo. Mai naChipo, mukatitsananguriro kuti semudzimai makafunga sei kutanga bhizimisi renyu iri rekuita zvekutora mapikicha uyezve nezvekuita nezvemuchato?
Kutanga kwazvona ndainyanya kufamba ndichienda kunze kwenyika. Amai vangu vaiva kuUK kuLondon. Saka pandaiita zvende dzangu ndichinovaona ndipo pandaiona zvimwe zvinhu zvisingaitwe kuno kuAfrica ndobva ndaedza kuti nditore mazivayo ndichaunza kuno ndakaona kuti zvakawanda zvaitwa kuno kuzvanga zviri ebit kumashure ndakabva ndaedza kuunza maconcept achona kunoko pandakatanga it was purely trial and error asi zvakazoratidza kuti ndozvo zvakazoraramisa mhuri yangu nazvino ndichiri kurarama nazvo zvemafoto ndozvakatanga cheni chato zvakazozarwa mumashure mekunge ndatanga kampani yekutora mapictures
titsananguriwo nezvemakambani maviri aya munenge muchiita nezvei uyezve anonzi chii nechii
yekutanga ndiyo inonzi Time Photos yakatanga muna 2009 ndakatanga ndiri ndega ndichifamba ndichitora mapictures mudzimba ndichiita mafamily portraits ndichiedza kuudza vanhu kuti mufananidzo wakakosha vese kuti kana nzi munhu akashaya zviya zviya panogonoshayikwa kana mufananidzo chaivo kuita paboka ndo zvinhu zvandakatanga nazvo and then zvakaratanga kungokura ukaitira munhu one waitira mumwe mumwe ari seya mumwe saka kukura kwazvo hakusi kuti ndaiita maadres pamaradio kana paibut zvanga zviri zvekuti vanhu vaudzana vaudzana and it was purely from kuti munhu audza mumwe mumwe audza mumwe mucorporate world ndakazopinda kunge ndaitira vamwe vanhu vanoshanda mumacorporate then vozoriseyawo kumakambani kwavo brand racho richibva razokura ndokutanga kwakaita Timeless paSwanfield Garden nekuti ndaitora mapictures mumaevents afanana semuchato nemaevents emakampani iwatinoti macorporate events ndaienda kumawedding venues akawanda nekunzvimbo dzinoitirwa maevents akawanda saka takanga tatenga nzvimbo yakati kure kushawasha hills nemurume wangu ndopa takabva tazofunga kuti dai ndaita ewedding venue panzvimbo yatanga tatenga
zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe muchiita mabasa amuri kuita aya ukuwo muchibatanidza kuchengeta mhuri
zvinhu zvakaoma kubatanidza zvese nekuti mabasa angu haasi mabasa ekuti unotanga basa na8 uchipedza na5 dzimwe dzenguva unogona kuti wabuda mumba ma7 na6 uri kunotora mapicha kana kufunction unotanga na7 yapera kunonzi kwaita imwe iri kutanga na7 kuti wakusvika kumba pakati pehusiku but iko zvino ndakakwanisa kugadzirisa mukambani kuti muve nevanhu vanoita mabasa achona vachibatsira pane kuti ndite zvinhu ndiri ndega
vanenge vachida kushandisa mawedding venue enyu kana kutorwa mapicture vanokubata ipapi
ndine mobile number inoti +26378272 7271 tine mawebsite edu mairi Timeless Photos inoti www.timelessphotography.co.zw neSwanpic inoti www.swanpicgardens.co.zw
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Leah naChipo vekambani yeTimeless Photography neSwan Creek Gardens iri muHarare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra 2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvekupisa kuri kuita kunze zvatiri kunzwa kuti zviri kubata kwete Zimbabwe chete asi dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica kana kuti Southern Africa izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezvemamiriro ekunze zvinogona kukonzera kuti nyika inge ichitarisana nedraught Muhurukuro edu tabata nyanzvi mune zvemamiriro ekunze vachishanda vakazvimirira vaBarnabas Mawire. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMawire.
Makadini vakandemire.
Aiwa ndiri mupenyu.
Vateereri vese.
Aiwa tinoimba vateereri vapenyu asi dambudziko ravainaro kuchema kwavari kuita hanzi kwapisa kunze. Mungatitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei nenyaya yekupisa kwatiri kunzwa uku?
Pada ndiko kushanduka kwekunze kunorehwa kwekwe kunonzi climate change. Asi zvinhu zvakati omei zvikuru nekuda kwekuti tanga tiri kutarisira pane zvino kuti kubva mumwedzi waOctober, November, December tingadai takawanawo mvura yakanaya zvaigona kunge zvakabatsirawo kuti kupisa kunge kusiri sezvakuri pari zvino semazivira atinonzi. Asi kusanaya kuri kuita mvura pada ndokumwe kuri kuita kuti kupisa uku kubva kwaenda pachidanho chepamusoro. Asi zvese zvine ukama nekushanduka kuri kuita mwaka uye mamiriro ekunze. Chiri kunyanyonetsa ndechekuti pari zvino mvura chaiyo kana yekunwa iri kunetsa kungave kumamisha kana kuti mumadhorobha nekuda kwekuti mvura inowanzowanikwa muhova, inowanzikwa mumadhamu, iri kuenda ichipwa. Uyezve kana matsime chaiwo nezvibhorani kunzvimbo dzakawanda hazvisisina mvura. Izvi zvinoonekwa nekuti kana ukafamba ukatarisa mungave mumadhorobha kana iko kumaruva chaiko, tinoziva isusu kuti vanhu vakawanda vanowanzoti kana kwapisa kusina kunaya zvaizvozvo vanowanzorarama nemapindu. Asi kana mukatarisa muriwo chaiwo unenge uchitonetsa kuwana. Kana uri kuwacho mushoma mukatarisa praizi yacho unenge uchitodhura nekuda kwekuti dhimandi inenge iri very high uye vanhu vashoma vachiri kukwanisa kunyatsorima nekuda kwekushaika kwemvura ikoko. Saka zvechokwadi upenyu hwaomera vanhu, hatidi kuti tisawande ipapo.
Pangaita tarisiro here vaMawire yekuti mugore rino ra 2020 zvinhu zvinogona kuti shandukei munyaya dzemamiriro ekunze, kana kuti vanhu vanototarisira kuti zvinogona kutioma shanduko inenge iri yekuti kuti zvatoita wese?
Pari zvino takatarisa kuvarimi hedu katariro kachiripo kadiki nekuda kwekuti takatarisa manayiro emvura yedu yemuno muZimbabwe. Tingangoti kwasara mwedzi mitatu iwo wandira unoyu kusvika muna March inogona kunaya mvura. Asi chinonyanyonetsa ndechekuti chidimbu chepakati nepakati chemwaka chakatopera kudhara nekuda kwekuti mvura dai yakatanga kunaya muna Oktobha. Tinoziva isusu kuti rain season yedu inowanzotanga kubva muna Oktobha, November, December yobva yati January, February, March mvura yozoenda kutanga ichipera. Saka iko zvinoizvi tiri kuti tariro iripo pamwedzi mitatu iyo kusvika muna March. Asiwo tikatarisa nekuda kwekuti mwaka wafamba zvinoita kuti mbesa dzakawanda dzisasvike. Asi tariro iri kuvanhu pari zvino iri kuti kana kune vaya vaya vanokwanisa kurima mbesa zvinoita kuti hadzichada nguva yakareba kuti dzikwanise kusvika, aya anonzi mashort season varieties pachirungu, ndo tariro yatingangoti yasara. Uyezve ndokunge mvura yacho yazonaya. Asi ikasanaya ii upenyu huri kutooma nekuda kwekuti kana uchitofamba even kana musango chaiwo mazuva ano musi wachaiwo huri kutooma.
Tinonzwawo vanochera migodhi kana mabore vaMawire vari kutaura kuti water table kana kuti mvura yepasi hanzi aya kunetsa kubata yadzika zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo pamusoro paizvozvo?
Chiri kuitika ndechekuti zvine ukama izvi, kunaya kwemvura uye nekuwanika kunoita mvura inowanika pasi iyeyi inenge ichizowanikwa mumigodhi kana kuti muzvibhorani nekuda kwekuti panonaya mvura paya paya mvura inoendawo yopinda pasi zvobatsira kuti goo remvura inowanika pasi ringe rakati kwirei. Asi pari zvino nekuda kwekuti mvura haisi kunaya vanhu vakawanda vane migodhi kana zvibhorani tiri kungotora mvura kasi hapana recharge. Asiwo chimwe chikuru ndechekuti wose vanhu tagara tinombozvisikirawo moto muziso tinowanzogara mumatoro ayaya anonzi mawetlands. Tiri kuenda tichipedza matoro kana kuti mawetlands zvimwe zvinotikanganisa. Uyewo kana kupera kwemasango futi kunokanganisa kufamba kwemvura ikoko kuti ipinde pasi kana kusanaya zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinogonawo kuti titarise toedza kugadzirisa sevanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru vaMawire kuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa maitei henyu vakandii?
Manga makateerera kunyanzvi mune zvemamiriro ekunze vaBarnabas Mawire muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa nguva ndiwo yaita shanje vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEast Ndebele. Ini ndini Blessing Zulu.
kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MTC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Uthathi wathina ho nakuthathi uchi yeu tungamiri watina hone hurongwa joshua shakipakurwa.
Gambe ama zikamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbida achiyane lenyama ngoba isidula angabe ebejongene.
Hayi mbona ngani kuyekuyibuza esithi ukubhenga ngesikhathi ngakhuma sakhanga lesindebele mana bebeyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini mbuzo qaqile ukuthi khona na ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Firajou utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu nguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watine taa kunoparura izo muchapi-chapi watina ho, nakichapi uchi ye utungamiri watina ho, ne hurongwa, ndozi mwishanji pakuruwa.
Lao ngamazwi kamongameli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbida achiyane lenyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi mbona ngani bekuyikuthi esithi ukubhenga ngesikhathi ngakhuma sakhanga lesindebele mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini mbuzo qaqile ukuthi khona na ukudla kuyadura. Ngokunjalo ke umongameli uthi senjani mbona bevika laphana usweli impendulo efaneleyo siyazi ukuthi inyama ile ma proteins iyadingakala emizimbeni womuntu. Abantu angeke bebe ama vegetarian bonke and unye is cultural. Abantu besingonini bazwa ngokuthi nje makufika inkomo badla inyama yabo bakholisa umphimba kudliwa inyama. So okunye vele nje ke so yi assault or insult to ama cultural values abanye abantu inxa yokukhuluma njalo ngaka dokotela. So mina ngibona ngani nje kube kulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ukuthi into ziyadura abantu kenda abantu abasebe yabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi.
Manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela?
Nenzela ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yakusonkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhewa kuthi ngama immediate things njengokuthi yayinenzela bavotele uphiwe isipuni namathochi emakhaya baholiswa abantu bazevotela esithi iphathe nje iyanika amathochi lezipunu lerayisi ithukeji yerayisi. So abantu mbona ngani ukuthi kuvota vele kutshone kuvotelwa nabantu abakwazi abakakuzwa khona lokho. So bavotela umuntu efika wabapha ulutho, mbona ngani yiyo into eluhlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho. Nxa ngikhangela mina ngendlela mbona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni.
Lo-ke ngumnumzana Michael Mdladlandi weni ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele i-World War yesithathu. Elemelika lathumela indizamtshina ezingelabatshayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kangikholwa ukuthi isehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba. Hhayi, kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini. Yeyi, khona kungenzakala kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe nezizwe. Kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba, hhayi, bathi akusesekathani.
Kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngomongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law, yena ecutshungulwa ukuba nengathoniswa phansi komthetho impeachment. Ubona njani wena khona?
Hayi, uTrump yindoda efuna ukuqatha ngomunwe. Nxa silandela lokho esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengobusitsho neqala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo kuzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye, babe sebekhangela ngale ngaphetheya komthangala ukuthi wenzeni. Okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangela lo muntu befuna ukulibulala ubephehla impi landani. Hhayi, mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yilokho esilungu threat, ube sethusela impilo zabantu bemelika. Abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya, babe sebekhangela khonoku okwenzakala le e-Asia. Bona ngathi isibile lokho lakho angaba lakho. Kangithi ukuthi kakungela ndlela ezinye kumbuthi ulungile mbelalo ngawo ngibulala uGeneral Law. Kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanku umhlaba wonke namtisa ukhuluma ngaleyo ndaba. Kabasakhuluma ngamacala la awetheswa inkundla ePhalamende yeMelika ye kwenzakala ukuthi ufungula abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya egumini lakhe.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela namba bafowenu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezihlanelwe kunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kogoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe ngxenye liza kuna manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asila lutho, siyakukhalela khonoko ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla ongani kuyasinzinza imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bavaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi laloba umnyaka odlulileyo ubumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe layo uhulumende yangenela sithola amabele khona ukuthi sithenga okuncane silakho.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bemfisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise ukufisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti sinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi silemfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senze ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo uthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube le nguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke nayo indoda leyo azama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule lenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanyakeni idale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emandebeleni osekuthi iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Okwamanje sengithedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sibili kuhle. Impilo yabesifazana ibilukhuni kakhulu sithi imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ekhuluma iqiniso. Bekudoniswa ngefarisi ngesitho. Kwenzakalani ngemva kokufa kukathangi lhayi. Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe ngakulandela i-constitution yethu. Engumuye othathe lesikhundla. Bacina bona amadoda wodemangalelana ngebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje kungavele kube lolutho ye uThokozani, kungaba lolutho ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhu za inhlanganiso eyabunjwayo
ipolad,
ibizo lakhe yilo eliphumayo, kodwa isiye yedwa wajoyina leyo polad. Njalo kayisiye yedwa okhomunicatha nabantu bezana. Ngoba kunje khonapha yena uChamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza umgabe. Umgabe kakula muntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo. Yena uChangirayi ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangakho. Wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium. Akula muntu wakhe wathi kurungu. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuphola zimaye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbungu yangona ngayipheli. Uma WhatsApp group khona iNguThokozani kokuphela, nguThokozani kokuphela. Base besithi bona kupolitics akula permanent friend, akula permanent enemy. Kanti yena nguyona ama permanent friends lama permanent enemies kupolitics amadoda enganawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo social media labanye bechothozwa abakupolat. Kodwa lina libona ingani inhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe?
Ye ayi, abachothozwa kufanana lokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhale nge-red pen. Ngitsho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho isibhala nge-red pen ukuthi kuthi yabe kudinga. Into yonke kodwa iyazanywa. Kubonakala ukuthi behluli. Angithi laye khathesi umuye umgabe sasikhalela ukuthi kati yena uyalelani ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena umnankagwa sevumile khona lokho. Sokukuvi njalo. Abantu badingani kumnankagwa bayathengisa njengoba ngisitsho mina zabo lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana. Abafazi kabavunyelwa. Mina ipolati ngokubona kwami mina ngeke ngayi-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba khathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye-athenda kabili kathathu nami ngizibonele ngizizele ukuthi sinxaye sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule lathi siyibonile ukuthi yehlule. Otherwise engxenye kuzaba ngcono. Labo abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso. Khele nzima special njengabomama. Ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo. Nxa uyifisa esitolo iyabe ikubizele enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ikijoge lakhona elitshelwe ngumuntu ongumama, hhayi ngiyakutshela lizima, nguthela intaba le ntaba ingumfana. Amagesi kangikhuluma intombi, imbizi yathathwa ekuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo. Amagesi sehambile, akula magesi. Amagesi abuya ngo-12 lilele. Kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke, uphekele abantwana ngo-12 ebusuku. Inkuni yathi yatheuyakuyenkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa. Babotshwa ngokuthiwa ye akula mvumo, futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akula manzi, kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona leseli bangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho into egada phezu kamama. Ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile, yeke ekutshelelayo ukuthi ulambile.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu, yena owazakala ngokuthi uGonyeti, ungumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhisi
isandikuse
Number 9 sile ngoma ka DJ Fritz featuring Sis K, ingoma ethi ziyalenda.
Goes up must come down, what goes up must come down, higher you go the harder you fall, higher you go the harder you fall, what goes up must come down.
Number 8 sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo, ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela
kuyazenzela
yokukhanya kwezwe, ingoma ethiwa Inkubalo.
Number
6 sile ngoma ka Freak featuring Zex, ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I charge office yini? Yiti kuse charge office yini? Akula problem, bemfuna ukubuza ukuthi ningaba ne charge ya phone lomlomo omncane yini? Kanti charge office li charge yani? Oh, sorry my sister, but sithi uya charge ama phone. Okay, fine. Charge. Charge office, Charge charge office le charge charge. Okay. Okay, fine. Charge.
Ku number 5 silengoma
2019
Eye Asaf ingoma ethi vibe is correct.
Jonu yasuku chukethi galala galala dina pechese yezi tukalala galala shai nikala se gasu bona pasta bafana in the area. I'm gonna put your hands up when we come around. From the city of kings and the queens and the thing that could bring me down. Look mommy you better love me now. They can't fight the glow, they just got to know the vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct.
Number 4 says ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Sure, before no change lifestyle yami kunje mutero qoka fani ole blanka ye agi. Lifestyle yami tifuna utheri omuvi ukuthi bonke amajida kawamfuni politist ngathi amapriesta wakhuli omuvi ngathi ufake imaskara if ukhanyele ebe ngathi ngumfana olumhlupha ngathi yena ngomampara uhamba riphi singathi ushaye ihoke para ngathi my smile uyabekhala ufuna utheri ongathi fakele ibhadi utheri ongathi ugele ipox card. Uthero wami yedwa ungcona angathi ubegejwa ufuna mina uthiri ufani
ijembe mox ihlezi yona ku number 3 ngengoma ethi ngelimana. Silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi.
Nihambile umango moda ngithola ngofana nawe.
I'll be searching all around the world. Where are you? Where are you?
Ukuphi wena sanda sami? Ukuphi wena love you?
Number 1 silengoma Kamsiz K ethi Icheri Yami. Ihlombe Msisi K.
She's the one I'm with. All these other girls and all exist. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keisha Cole, ever since, always real, never bet. Wifey material, she's the type of bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Icheri yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami ngu Chris Gander, sidibaneni njalo ngomvulo ye.